ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Varimi neveruzhinji vanoyambirwa kuchenjerera chirwere chezvipfuwo cheJanuary disease. Mumwe muzvina bhizinesi wekuZimbabwe anoshandira muBotswana anoita zvekuvaka ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nezuro manheru mumoto wakaitika muBronx muguta reNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanji yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvou vanokurudzira veruzhinji kuti vateerere zvavanoudzwa nenyanzvi ibwi nezvekurima, vachiti ino inguva yechirwere cheJanuary disease icho chinoshungurudza zvipfuwo. Vazhou vanoti nyaya yanga ichinyanya kunetsa ndeyemadhibha ayo vanoti hurumende yaimbisa kugadzirisa. Tabata vazhou kuti vatiudze zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvikonzero zvizhinji zvinoita kuti tione tichishungurudzika nekuda kwekashambwe ikakaka yanga iri nyaya yemadhibha. Nyika ina kumira zvakanaka maringe neJanuary disease. Tichitarisisa takaringana nemvura iri kunaya munguva inoiyi, zvokuti tinodohwa hana dzedu dzichirova kuti kwazvino mvura yazoyonaya kudai, kana yondopera kachishambwe kaya akanga shungurudzi here mushungurudziro wakakaitazve mugore rapfuura. Asi panga pamboita muzamo kubva muhurumende kuti vazame kuonesana pamusoro paizvozvo. Saka mishonga yanga yakatengwa ende inotaridza kuti iripo yakamirira kurwisana nakachishambwe ikaka, asi kachipo ende January disease ichiripo, haina kwayakaenda.
Vazhou mati hurumende pane zvayakazama kuita. Mungatiudzawo here kuti chii chakaitwa kana chiri kuitwa nehurumende?
Hurumende yapinda mugore ra2022 ichitipa manyautsa mukanwa mashoko ari kutaridza kuti iwo anodavira avo zvatakambinge takurukura pamusoro peJanuary disease, tichikumbirisisa kuti paitwe muzamo kuti varimi vasarasikirwa nezvipfuwo zvavo. Zvino tiri kuona isu hurumende ichitaura ichiti iyo inoda kugadzira madhibha pose zviuru zviviri 2000 awo angaotaridza kuti pachimiro chavo haachagoni kuva madhibha anobatsira zvipfuwo zvedu zvose, tichitarisana nokudhibhisiwa kunoitwa zvipfuwo kune dzimwe nzvimbo vanodoti ivo pamasondo maviri zvinenge zvichienda kunodhibha. Asi nokuda kwekachishambwe kakashungurudza kanokonzera chirwere cheJanuary disease, todoona isu kune mamwe maprovinsi vachidodhibhisa vhiki yoga yoga.
Hurumende pane zvairi kuita here pamusoro pemadhibha amuri kutaura aya? Madhibha aripo hawo anokwana kuita basa rose iri?
Madhibha tavimbisiwa nehurumende kuti kune madhibha achavakwa mugore rorino ra2022 anogona iwo kusvika 100. Tikati kana hurumende ichinge yaita seizvozvo zvainenge yagona. Asi chatiri kukurudzira hurumende ndeyekuti hurumende dairega kungoperera mukutaura yadoziita zvaonekwa nokuti zvimwe zvizhinji zvacho zvezvinovimbisiwa zvinogona kuzozadzikiswa asi varimi vanenge vachingochema saka madhibha iwayo tinomada nyika iri kushomeka pamadhibha zvinova zvinokonzera kutivo chirwere chichipindewo muzvipfuwo zvedu ende izvozvo zvoga kana zvinge zvaitika varimisi vanobva vamanyamanya kuti vabudze varimi vamanye nezvipfuwo zvavo nenguva kunodhibhisa pasina zvipfuwo zvinonzi zvacho da kudhibha
vazho patambotaura maita sekuti pane zvamusingagutsikani nazvo
chiri kutishungurudza pahana ndechekuti hurumende yacheuka madhibha yagonazvo asi tiri kuti isu vekuveterinary services vadhumeni veveterinary services vari kuchemavo kuti vanongoinda kuminda vachiinda mumisha vachindogara masondo maviri kana anoraudzira vasina mari kana zvikwanisiro zvingadiwa ikoko vanodozopedzisira vopinda muhombodo dzavo muhomwe dzavo kuti vaburitse mari dzokuti vararame kana zvadero iyoyo tinoidana tichiti field duty allowance inotodiwa zvokuti kana iyoyo isipo chero madhibha akavakwa homwo anogona kubatsira asi anogona kuvakwa vanonge vachishanda nevarimi vobva vashanda vakanyunyuta
vazho tichidzokera kuvarimi kuvanhu nezvipfuwo zvavo munoti kwavari mazano api amungavapavo
tinokurudzira isu varimi kuti vatevedzere zvinenge zvichitaurwa navadhumeni vavo vekuveterinary services department kana vachinge vasangana nezvigwere zvemombe vakange vasangana nematambudziko ari kubatika pamombe dzavo ngavakurumidze kumanya kumahofisi eveterinary services vondowana rubatsiro ikoko kuitira kuti vasatambudza zvipfuwo zvavo kana ivo kusara vasina zvipfuwo zvichinge zvafa nezvinhu zvinogona kugadzirika zvidoko doko zvinongoda kuti avo vakazvidzidzira vakubatsirei saka varimi tinokurudzirai kuteerera nezheve dzenyu dzose kuti vadhumeni veveterinary services vanokuti chii pamusoro pezvipfuwo zvenyu vanokudzidzisai chii kana uchinge waigwa nedambudziko manya kwavari nenguva
avo vange vari nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezhou vari parunhare kuBulawayo nestudio 7 tichienda pamepo hatina kukwanisa kubata Dr. Josephat Nyika veveterinary services kuti tinzwe zvizhinji mumwe muzvina bhizinesi anoita zvokuvaka muBotswana asi achibva kugokwe kuZimbabwe anoti ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi pamwe nekubatsirawo madzishe kumaruwa kwaanoshandira shingirai madondo anoti panyaya iyi
vajohn mugeo avo vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa vanoti ndiwo muridzi wekambani inonzi Zimag Investments inoita zvekuvaka nekutakura vanhu vasati vaumba kambani yavo muna 2014 vamugeo vakatanga kurarama muBotswana nekuita mabhindauko akasiyana-siyana
ngatibatane maoko ndanga ndichitori nechishuviro chokuti dai taigona kuvaka inonzi business society yemazimbabwens sezvamakatara mukatara muno muBotswana kune inonzi indian association kune inonzi chinese association wee pavanobatanidza mapulapula avo woita 5 pula yavo wogadzira zita renyika yavo wogadzira zita ravo mukatarira muno mumaindians mazhinji havanzi maforeigners vanonzi mainvestors
vamugeo vanoti vakadzidza kupa kubva kuna Prophet Walter Maganya avo vanova muwambi wekereke Prophetic Healing and Deliverance Ministries iyo yavanopinda
ndakawana encouragement from my spiritual father Prophet Walter Maganya for PhD ministries the way how he was helping humanitarian issues dzavaihandla kumusha kuZimbabwe kupa kwavakaita kwakandiita kuti ndisumudzirike kuti the Bible is very clear give and it shall be given back to you ndo zvakandidzidzisa nekuda kwechitendero chokudzidza from baba Magaya
kubva muna 2019 vamugeo avo vanoforma zvidhina pamwe nekuvaka zvinwakwa zvakasiyana siyana vanoti vakavakira madzishe mushomo kwatisane uyo uri pedyo neguta guru renyika yeKhabhuroni mahofisi kuitira kuti vasashandira pasi pemuti pamwe nekubatsira vanoshaya nekuvapa chikafu chekudya pazoro rekrisimusi negore idzva. Mumiri wemukotisani mudare reparamende muBotswana vatumiso rakari avo vanovazve gurukota remitambo vodza Studio 7 parunare kuti vamugeyo vari kukurudzira kuremekedzwa kwechivanhu sevana vemuAfrica kuburikidza nekupa madzishe chiremera.
Some of us don't teach our kids properly. They don't know proper Setswana.
Vabereki havachakwanisi kudzidzisa vana vavo tsika nemagariro echitswana. Saka zviri kuitwa navamugeo zvokuvakira madzishe mahofisi chinhu chakakosha zvikuru mukuchengetedzwa kwechivanhu chedu tiri vana veAfrica.
Mumwe wemadzishe akavakirwa hofisi vatsepo ramuhaladi vanoti havazivi kuti vamugeo vakavabvira nepi sezvo vanga vanzwa nekushandira muzuva.
Semunhu anoita zvokuvaka vamugewo vakaona dambudziko redu rekushandira pasi pemuti ndosaka vakatibatsira tanga tanzwa nekushandira muzuva semadzishe.
Nyanzvi munyedzo upfumu yevari mudzidzisi wezvemabhizinesi paButi University vaRodrick Chirau vaudza Studio 7 kuti vana muzvina bhizinesi fanopa vachisundwa nezvinhu zvakawanda.
Kuna umwana anobenefit out of those donations especially in my issues like to do nana tax but in my countries like taxation the more you donate the more you also save in terms of your tax inokonzidwa futi pama donations because it amwe my business people they like what I was trying to say my convictions the church kuti the more you give the more you are likely to receive because it also kungove socially responsible kuti you know kuti no it's not everybody who has got ma opportunities ari bobo paupenyu. So the more you also embrace those who are less privileged the more you are also likely to take your business to another level chai inoita
vamugeyo avo vane mudzimai nomagugu sibanda uye vana vatanhatu vanoti shuviro yavo ndekukudza kambani yavo yeZimag Investments kuti iwanise vanhu vakawanda mabasa. Pari zvino kambani iyi nevashandi gumi nevana vanova vagari vemuBotswana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muKhabhuroni Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti hapana zvikuru zvariri kuda kunze kwezvinhu zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vachipindura kushorwa kwavakaitwa nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, mutungamiri weATUS baObed Masaraure vati sangano ravo harisi kuda zvekutukana vachiti ATUS ine nhengo dzakazvipira mukudzidzisa, naizvozvo icharamba ichiedza kutaura nehurumende pamusoro pezvinonetsa vadzidzisi nevadzidzi.
Vataungana ndoro munhu wemadhirama vane da kuita zvemadhirama nekunyombana. Izvi tiri panguva yekuda kuvaka dzidzo yevana vedu, dzidzo yenyika. Vanotaura zvinhu zvitatu zvinosuwisa kwazvo. Chekutanga chavataura chatishamisa kuti ATUS ine mamemba 386. Ivo basi pemwoyo wavo vachitoziva kuti 386 kana kuri kuATUS mamemba angatongowanike mudistrict rimwe chete, kwete kuti ingave membership yenyika yese, vachiziva kuti union hombe yakurisa zviri kuvashaisa hope kana vari pavari iATUS. Chepiri chavanotaura chinokashamadza ndechekuti teaching is a calling, vachiti maticha anofanirwa kungoshanda chero asina hawo muhoro. Izvi zvinhu zvinosuwisa kwazvo pakuti basa rekuticha isu hatisi kukumbira kuti tiite maluxuries, tiri kukumbira kuti tipiwe mari inoita kuti tikwanise kuticha. Patinoti tinoda living wage, vamwe havadzwisise kuti zvinorevei. Zvinoreva mari inoita kuti tirarame kuti tikwanise kuita basa. Zvino kana tanzi hatichapiwe kana muhoro kana muripo, tinorarama sei kuti tidzidzise vana vacho?
Sei muchitadza kunzwanana? Havaoni here sokuti imi nesangano renyu zvamunoda zvakawandisa?
Isu hatisi kutomboda fair wage, hatinokwanisa kuita masavings, hatisi kuda fair wage, hatinokwanisa kuti garo upenyu huri nani. Tiri kutongoda a living wage kuti tirarame kuti tishandire nyika yedu, ndo yatiri kukumbira. Ende kana tisina kupiwa mari iyoyo tinenge tisingakwanise kurarama, saka hatikwanise kushanda.
vanotiwo zvinodiwa nevatungamiri vesangano renyu handizvo zvinodiwa nenhengo dzenyu munoti
Havana kuziva kuti Atuzi iri organic madecisions ayo anoitwa kubva kuma members Atuzi ndo anopa leadership my instructions ende zvese zvatinoita tinoita pamwe chete ndosakana nhasi hurumende iri kuvhunduka nekushaya ma invigilators muzvikoro nenyaya yekuti chisungo chinenge chaitwa ende kana chaitwa hachizopfudzurwe
saka va masaraure moita sei nenyaya iyi sezvo mava nenguva muchitadza kuirana nehurumende
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti imire zvekutaura zvenhoroondo iite zvinodiwa ibhadhare maticha ayo mari kuti akwanise kudzokera kubasa tishandire nyika yedu ibudirire hatifari kana tichiona vana vachidropa out vakawanda zvakadai hatifari kana tichiona zvikoro zvedu zvisina kudzidzo iri kupiwa hatifari kana vanhu vachi zvikoro zvedu zvaakuita sematongo saka hurumende ngaigadzirise nyaya idzi timbomira zvekurasa muromo kwaana taungana ndoro
avo vange vari mutungamiri weAtuz vaOpet Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi Newsday Zimbabwe Electoral Commission ZEC inovhuma kuti yakashaisa zviuru nezviuru zvevanhu vanoda kuvhota kokutanga mukana wekuvhota musarudzo dzemabai elections ari kuuya ichiti yakatadza kuvhura nzvimbo dzekunyoresa dzakakwana munyika yose ZEC yakatovhara kunyoreswa kwevanhu vanoda kuvhota kokutanga musi wa26 kurume gore rino MuNewsday makare nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero harizivishe vanoti havasi kuzorega kurwira rusununguko kuchorwa kwekodzero dzevanhu neuori kunyangwe zvichikonzera kuti vavharirwe mujere zvakare ZimLive.com rinoti nzvimbo inochengetedza mhuka yemukuvisi Woodlands yakabirwa mari nemugovera inoita zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora ekuAmerica US$17,000 nevanhu gumi vakange vakapakata pfuti yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
kadi vashamarari vestudio 7 komatanoka wande mukomajonga kandimirere choto sister marvelous na blessing zulu nevamwe vese mubvunzo wangu urikuenda kuna amonzora amonzora vari kubvuma kuti MDCT asi ndinozoshamisikazve vachiti MDC Alliance vanoti vada kuenda nezita rokuti MDC Alliance kuna by election but pandavanzwa inova muchivabvunza ipapapo muchivati imimi MDCT muchiti munozotaura nemutungamiri weMDC Alliance vachamisa vanga vachidavira kukura kuti vari kubvuma kakuti MDCT saka ini ndiri kuti kuna amonzora chinozoita kuti muzoti muri MDC Alliance chii ndipindirewo pamwe ndaresva zvangu kunzwa but ndiri kuona sekuti amonzora muri kutora sika imimi zvamunozoita imimi muri kuda kungovhiringidza zvinhu chete kuda kutotivhiringidza mafungiro edu isusu vana vezimbabwe vamonzora tipindurewo ipapo ndatenda hangu
makadi vatungamiri vashamarari vestudio 7 ini ndiri kuda kutaura pamusoro pezvataungana ndoro hapana chaanotaura chechokwadi taungana ndoro usho chaanoda chete kufadza munhu anomupa mari isusu kubasa sematicha sevarayiridzi hapana kana chatiri kuwana angaite here breakdown 100 US yatinowana pamwedzi 100 iyi ndeyemunhu mumwe chete asina mhuri asingakwire bhazi asingadye anongohameno zvaangangoita kubhadhara mvura nemagetsi chete taungana ndoro munhu anonyepa chaizvo chaizvo taungana ndoro usho anotaura kuti muzvikoro mune zvikwanisiro muzvikoro hamuna kana zvikwanisiro ini ndinotori mumwe wevadzidzisi akabatwa nedziwa mupengo iri asi anenge achiti zvese zviriko kunenge kusina kana chinhu chikoro chinotoona kutoti mari dzemaschool fees idzodzo ndodzavanotora kutomboti vatengere vadzidzisi nevana masanitizer nezvimwe zvinodiwa asati nyepere taunga randuro kana asina zvekutaura nganyarare zvake atruzi ndo vanotomirira mahiro vaya vanhu chaivo chaivo iye anofunga kuti vadzidzisi vari kuenda kubasa vari kufara hapana kana mudzidzisi ari kumbofara kana mumwe chete ari kuzvinyepera iye anonyepa achinyepera nyika yese hameno kuti munhu akaita sei
makadiko pastudio 7 apo ndoda kutaura hangu nenyaya yekuvhota vanhu please wee kumaruzevha uku musavhundutsirwe nezanupf uye musaudzwa zvekunyepa izvezvizvi vari kumborega kukudzingai nenyaya yekuti vari kutsvaga mavhotsi a2023 mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete motodzingwa wototsveta futi machina iwayo saka musabatwa kumeso nezanupf zanupf kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita inokuitai sembwa hamuonekwe sevanhu izvezvi kuzumba maramba pfungwa uko kuzombomiswa inyaya yokutya kuti tozoruza mavhotsi but 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro mese muri kukudzingwa ikoko muzvizive izvozvo saka vanhu ngavazive pokuvhotera vhoterai purezidendi chamisa ndokutoti ugaro hwenyu hurambe hwakanaka pasina izvozvo muri kukudzingwa after 2023
ndinoshamisika maningi nouyu mukuru anonzi ndoro uyu anoguta nokuti nopiwa mazakwatira emari ngezanupf ava vachidya nokozvachironda vachindodzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu chido maticha anacho asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu gavhumendi isingaisi zvido zvevana vedu papamberi inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete hakuna ticha angaino kudzidzisa mwana umwe munhu iyena asina kudya hapana ticha angaino kuchikoro anodzidzisa mwana umwe munhu vana vake vachifane nzara chichidiwadawo chokuda kudzidzisa chokunochionei tangai magadzisa mari yematicha mapei ematicha kuti inange vapei mari yavanochema ndiyonaye sizi vakabvira chichema chizi 2018 uchichema tipei mari yaitatinoyo yataihura kubvira nagare $550 makavapa here makaisawo here zvido zvavo kusarwadzisa vanhu vanoshupika vanofane nzara iwo uchiguta nevana vako uyu muchienda ana kumira zvakanaka anonzi ndoro unopiwa mazakwatira nezanupf ichiguta ava vachitambudzika vachipa mazikwacha asingatengi
mamukasi vashamari vestudio 7 inindoitwa tindaishewo mbarume pajosapo hai ndongoda kuti kune mhuri yezimbabwe seiri muno musouth africa kana botswana kana kupi munyika yauri aiwa ndatisachemeika tisinganovhote ndatiende tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduka nemwivhota tose tivhote nehwando hwedu ndokuti tikunde kwete kungotaura chete ndenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika makwikwi eAfrica Nations Cup akatanga nezuro muCameroon mumitambo yakatambwa nezuro Cameroon yakakunda Burkina Faso nezvibodzwa zviviri kuchimwe Cape Verde yakakunda Ethiopia nechibodzwa chimwe chete Zimbabwe iri kutamba nhasi neSenegal nenguva dza3 masikati nguva dzemuZimbabwe dzimwe dzichatambavo nhasi dzinoti Guinea ichatamba neMalawi Morocco ichatamba neGhana kozotiwo Comoros ichatamba neGabon muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vanhu gumi nevana vapfumbamwe vakafa nezuro manheru muguta reNew York zvichitevera moto wakabvira munzvimbo inogara vanhu muBronx vanhu makumi matatu nevaviri vari muzvipatara nemaronda akaipisisa Mukuru anoona nezvekudzimwa kwemoto muguta iri vaDaniel Negro vati vanhu vanopfuura 63 nevatatu vakakuvara vachiti moto uyu wakatangidzwa nembaura yemagetsi yakange isingashandi zvakanaka. Vanodzimura moto vanosvika 200 vanonzi vakasvika pamuzinda uyu mushure mamaminitsi matatu moto uyu watanga pamuzinda uyu wemaapartments 10 akaturikidzana munzvimbo yeBronx muguta reNew York. Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muNew York vaWellington Ticharwa vaudza Studio 7 kuti moto iyi icharamba ichiitika kusvika vakuru veguta vaona zvekuita pamusoro pevanhu vakawanda vanomanikidzwa neurombo hwavo kuti vagare pamuzinda umwe chete, vachiti izvi zvinowanzoitika munzvimbo dzinogarwa nevechitema nevamwe vasiri vechichena vasina mari kana mabasa.
Moto waitika wapisa flat hombe chaizvo, bati kuti nyasinge tanyatsobata kuti chikonzero chakanyatsokonzeresa moto uyu chii pari zvino ibvi kuno chachatange tanyatsoziva, but chinonyanya kuitika kunyanya panzvimbo dzakadai inhau yemagariro anenge akaita vanhu, because inzvimbo dzinogarwa nevanhu vanenge vakawandisa sterigi panzvimbo.
Pane zvamati manzwa here maererano nekukuvara kana kufa kwevanhu?
Vanhu vazhinji vakakuvara, vazhinji vatori muma ICU macritical conditions chaiko, because moto uyu unonzi wakatangira musecond nemuthird floor, asi chiudzi chacho manje nekufamba uko kwakaita moto wacho havasi kunge vapatove netsananguro chaiyo kuti chingava chii chakaita kuti moto unyanye kufamba kudaro. Kunyange fire brigade yakaresponda nokukasira almost 3 minutes after moto watanga, but kufamba kwaita moto wacho nechiudzi chacho ndosisati zvanyatsozivikanwa kuti chingava chii chaizvo chaizvo chakakonzeresa kudaro. Saka vanhu vazhinji vepamafloors vazhinji vepamusoro vakafema mweya, pakatoshaika vanhu vakatowanda chaizvo.
Pari zvino mungati maziva kuti vakakuvara nevakafa vangaita vangani?
Palast report randabata panoratidza kuti pane vanhu 13 vakafa vanosanganisira vanhu vakuru nevana, asi almost kuma30 chavo kuti varuma unit emuhospital vari pamacritical conditions, zvichitoratidzira kuti nhamba chai chaiyo inogona kutonyatsokwira kudarika sofa manhamba atadeclarewa.
Vakuru veguta pane zvavambotaurawo here maererano nenyaya iyi?
Ndizvo zvavanongotaura kakuti tiri kutarisa kuti tione kuti chii chingave chakakonzeresa moto. We are actually going to do my investigations ekutarisa, but ini ndakatarisa zvangu nyaya sekutaura kwanhamba iita pakutanga paya kuti ukatarisa malocations aya, malocations emablacks, malocations emalow income earners, saka vanhu vanotogara vakawandisa munzvimbo zvisiri zvemoto chete kuti ungava wakakonzereswa nei, maareas anowanikwa ane high crime rates, maareas ane vanhu vanogara vakadi vakawandisa. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinotarisirwa kudi kuve zvichiitika. Saka vakuru chaivo kana vachitotanga kutaura nyaya, ngavataure nyaya yekugadzirisa magariro akaita vanhu magara vakaita munzvimbo dzakadai.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muNew York vaWellington Ticharwa vari parunhare kuNew York neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Varimi neveruzhinji vanoyambirwa kuchenjerera chirwere chezvipfuwo cheJanuary disease. Mumwe muzvina bhizimisi wekuZimbabwe anoshandira muBotswana achiita basa rekuvaka ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi. Vanhu 10 nevapfumbamwe vakafa manheru mumoto wakaitika muBronx muguta reNew York City. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.